kana tikatadza kubvumirana semapatizi emuno muZimbabwe chinenge chiri chituko chaiko kunyika nekuti nzara neurombo hwapinda munyika hwakutoda kuti mapolitical parties ese ari matatu asvike pakusaina chibvumirano kana zvikange zvadaro vamugabe vakati vanoenda mberi vachifema government hakuna zvinenge zvichabatsira munyika ino yezimbabwe nekuti government iyoyo hapana chainenge ichabatsira haikwanisi kuti ironge nekugadzira nhamo yakatesana nevana vezimbabwe saka isusu nese pati tiri kungoona kuti dzimweni dzenguva kutaura kwaitwa navamugabe muherald kungoitira kuti izovaise posi nepusi kuti ana atsvangirai vabvume kuti vasaine chibvumirano chiripo
iyo ZANU-PF inenge iri kumbotiwo vakaumba dare remakurukota irori vamwe kuchikwata chenyu vanenge varimo ichi ichokwadi here
ichocho handi chokwadi nekuti isusu sepati dare guru repati redu renational council rakaita chisungo chekuti vanegosheta zedu aende anotaura pafomu yehurumende inosanganisa mapato ese ari matatu saka nekudaro chibvumirano chiripo ndechekuti manegotiations anofanira kuitwa nemapolitical parties ese ari matatu hakuna chimwe chatati tavimba kuti tiite kana kupinda mune humwe urongwa saka iyoyo anenge ari manyepo ekuti tingapinde muhurumende yamugabe pasina kubvumirana kunenge kwaitwa.